manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvinhu vazozofamba nenzira saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya asi hatisati taziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso dhavengwa vashaya. Gurukotaro zvemhando dzemoto vafortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturu nemafuta edzimotokari. MDC inotungamirwa navanelson chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso dhavengwa vashaya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati, sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka vati vadhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvinhu vazozofamba nenzira kukabva zvanzi habheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendere mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya hatisati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku.
Vadhavengwa vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende, munyori mukuru webato rezapu vaStrike Mkandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaive vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment date yadhumiso dhavengwa nevamwe vangu maZipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
vandilovo vati vadhavengwa menzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsika kushungurudzwa uku
chinondifadza chinhuwani kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyu anga asingadi utsinye, a lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF ZAPU neZANU PF muna 1997 vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamushakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZANU PF. Vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Svanda muna chikunguru 2000. Zvichiteera kukundwa uku vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF ZAPU vakazobuda muZANU PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZAPU vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuZANU PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadhavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadhavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai zvodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadhavengwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera rwavaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika, murume uyu anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo. Vakafamba nesu tukakambe na tese vachitisidzira nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatisisina nokuti hatine utiziro chatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tirasikirwa nemagamba akatasana baba vadhavengwa. Totangira papi ko tirasikirwa neshasha netirina zvemapato tangasitarisa kuti chii chakanakira nyika tangasitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia nenyaya yekuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuZAPU kana kuti vachiita zvezipra asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vaChamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika. Akarwira nyika igamba zvisina kana nhare.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadhavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Vadzavengwa vanga vari minister wehome affairs muhurumende yedu tengu yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari muri mukuru wehonde yechimurenga. Saka chizvarwa mwana wese ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwaDzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa, inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe, inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDzavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi nekutatwa manheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nekuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita saDzavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavadhumiso Dzavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZupra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vamukandla nezvekushanda kwavo navaDzavengwa.
Pandakatanga kunziva nguva yehondo as my commander, Dzavengwa is just a soft spoken person yauya anoda zvinhu zvorunyararo. Dzavengwa munhu uya anga akamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari kucabinet ikoko kupanyaya yezinwa. Akambouza cabinet yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodhikleya nani. Vese vanodhikleya magamba vadiki kuna Dzavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena naDzavengwa pati Mnangagwa under the command of Dzavengwa.
VaManyadza, tipeiwo pfungwa dzenyu pana vaDzavengwa. Makamboshanda navo here munguva dzehondo idzi?
Tere ndishiya vedu aya ndoda kudai vaDzavengwa kufa kwavo it's an end of an era, the end of an epoch. Mukureva kutini, he was both a nationalist, vena vachiruma yuzi kuna NDP, he was also a revolutionary, vakakireta Zipra. Mukureva kutini ni quality yavo, inotikubvira perception, kusika unflinchingly, kuramba vari consistent, panyaya dzekuti ngatichi yezvinhu muZimbabwe. Vachisenza ambi trago tingakanga nezvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kwozoita havo mamachinations mamwe avahistory yakazovaita betray. Vamwe vavaishanda navo voita tena against kuvabi yedu vekuzanula kwataivawo vaakutena vachiti tadhizikabva zvombo kugwai taigodhizikabva zvombo sei ivo vakanga vari muanga achizvidza tichitoziva patakamboita joint military council yenzikumbeya kutiinavo tikaita zipa tiinavo ukozonzi tadhizikabva zvombo sekuno zvakasingazive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndiri kutaura kuti nini, yes, he was an unflinching revolutionary fighter. Aikwanisa kubatanidza vanhu izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakatarisa revolution. Kuti vakanga vatobvumirana nana komuri tongogara kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari ku Lancaster vakashitaura izvaitaura kuma journalists.
Todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakora.
Kutaura nezvake zvinotopa kurwadza unobwasha paunotangira nopaunomufira nokuti he was just munhu angane focus munhu angatida kuti dai nyika tongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution. Zvakare munhu uyo angakatarisira kuti deyeno nyika angakagara zvakanaka vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko nomumwe munhu akaengineer nanomiaze chidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo. Saka naizvozvo tinoziva kuti Dzarengo akaindiswa kutorongo kuchinzi akachengeta zvombo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezita kupandukira hurumende kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti decide kuti haana mhosva.
Todzoka kwamuri vamanyadza tichipeta chirongwa chedu ichi. Tiri kuona kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko here kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa?
Apo ndipo panonyanyisa kurwadza nokuti honaika patakarwa isu hatina kurwira poverty hatianaye. Shuwa tinyaya yacho madhokuta akatemwa akawanda voenda kune dzimwe nyika. Isusu vanhu tichida kurapwa vanhu voenda kuIndia. Teka mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyati vavaya vaya asi haana chirimo haana mabhandeji haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vakuenda kunofira kunana India asi munyika mavo vakarwira kuti nyika isununguke. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira kuve vari muno vafa vaine bundu pamwoyo.
Vaive nhengo yezvanhu laHigh Command vaBernard Manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipra. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya iyi.
Nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende zvekare vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakazivisa nhengo dzeNational Assembly kuti vachasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi asi vatadza kuita izvi. Mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vachasi vatura gwaro ravo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani vachasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yeZimbabwe Energy Regulatory Authority vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingade kutevedza mutemo. Vachasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kunopindura mubvunzo mudare reSenate izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vaMike Nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika. Vachitaurawo muSenate nhasi Senator Simon Kayamoyo vanove zvakare mutauriri webato reZANU PF vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri. Vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi. Mune Monyaya, mukuru wekambani ya Zimbabwe Broadcasting Corporation wa Patrick Mavura, vaudza komiti ya paramende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara marezinesi yematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vati dai vanhu vachibhadhara marezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumaviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura shamisi uye ndosaka vachigaro taura kuti mashandiro ekambani iyi ngashandurwe kuti ite zvido zveveruzhinji. Vamwe vatiwo mishina yeZBC yaora ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburisa mumaterevhizheni matsvaya, vachiti vakatonyurirana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane humbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane penyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives svondo rapera varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa humbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise, hatina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzwanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzerwa vakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidzitswa nzira dzekupandukira hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa futi diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6 Chikumi. Mune imwewo nyaya, MDC yavaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya inganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Kongresi yeMDC iyi iri kuitirwa kuGweru, vachamisa sevakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe muMDC vachitipa nezvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwavamogeni tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruwa vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvo zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruwa vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Gore Musandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete richibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu hatichakwanisa kuzvitenga nekeshi, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunee muchitenga nechibage?
Tikachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasic commodity zvatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva.
Saka munee muchitenga kunani, kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu, saka kune avo bhakidhi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaunwa izvaizochinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutown kwa OK kunotenga kwa OK ka zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwa OK. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndinongoita sei, ndikotambira zvaanazvo ini ndogara panopamba zvangu nei, ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandichafunga ndienda, ndokuti zviri nani pari kamiriro kakaita situation yacho.
Ko muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro bhari chienda sangoomawo munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kuGMB haisati yasvika time yondiendese kuGMB.
Ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira inokuya pa $10, flour iri $8, bhari sipo riri kuita riri pa $5.
Flour inenge iri makeji mangani? Iye raisi yamataura anenge ari makeji mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg.
Ko mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23, 2 liters. Kutaoni iri kuita $14. Saka hakuna kuti tingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaoni, takutongomurayira magrosari edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Gore Musandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8pm tiri kutarisa nezvecongress yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe vevarwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vaDumiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiyamena ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtokazo mwuse, ola mugela emweni ngenjabulo ngolesine msazi mashumi mabili lantatu kunkwenkwezi 2019 nguntunga milinko maom. Enda venize tu la msanje.
Noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi kuzaba ngcono sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe ngobe ngumuntu osesendleleni ngobe plan a few meetings silahlekelwe kakhulu sidabukile but siyabonga icontribution yakhe ayenzayo elizweni elelo inkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa kaSekho. Umthethwandaba we-High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla owe-Congress oqala kusasa. Umthethwandaba kamantshe unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZipra umnumzana Dumiso Dabengwa kaSekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kubika obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala uNkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatsha kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentatheli izindaba lamhla emini umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esihlakelele isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi kuzaba ngcono sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe ngobe ngumuntu osesendleleni ngobe plan a few meetings silahlekelwe kakhulu sidabukile but siyabonga icontribution yakhe ayenzayo elizweni elelo inkululeko la after independence encedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili isikhulumeli sikamongameli kubandla lezaphu uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yegukhura hundi.
Ubaba uDabengwa usesithile silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into imele into yayo. Angazi isiNdebele ngawufaka kanjani ukuthi he was a man of very high and rare principles. wachia izano abanye besala because utapitape but not wabaitina wachia katesu ube umumite besi kangelele kuyukuti blawa wantapapulara ngochugulo mpukasu kukura undi be kangelele kuyukuti nguyu mtu wae kona ngobabe sifa wantulapa ya na waese jeli la ya kutuya kunyo so umtunzi osuchia abantu kota sawa nguti loku sukuma ngako siambo nguti mwagusi nisela waki nyesili ndisaki usichiri ngobuti sitwale lumse ususe pambino.
Umnumzana Isaac Mabuga uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhlizweni ikakhulu ama members ezaphu. But udabe ngwayeyindoda sibili. Indoda abantu bamkhalela ilizwe lonke so siyafisa ukuthi namhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukuthi wona inkokheli isichile wayengaso inkokheli abantu bezaphu kuphela uDabengwa ngitsho abantu bonke endaweni zonke eziningi bamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Isihlangane ngakulapha namhlanje ukudilika kwentaba engingakutsho ngomdala yikuthi sikonakele elizweni sonakalele isizwe sesizintandane intandane ezipheleleyo yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapha singokuzintandane kwedonki okuzaxotshelwa le ekusika kuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kaDabengwa yokulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Uba uDabengwa imaze ngo-1963 uba uDabengwa yiba basirekruthayo uyouth saba ngama-youth under uba uDabengwa labobhushi labanye kati ke uba 9 umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile kustrati angazange ukuthi laye ake yenze okunye ubaba uDabengwa ngibuhlungu okunye okumangalisayo. UDabengwa ufele isizwe sonke nxa sisithi kafela ngizapho uDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe nothi zapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uDabengwa uthiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ubengumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonile emini sisalibele wabe flatela ubaba uDabengwa wasishiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasichiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe uchiye njalo iSouthern Africa yonke isehlisa izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke qala from colonialism waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized elisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi obususele masikhangele abaholi bethu abaphuma from i-liberation movement nguye edakade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini abantu bahleli kuhle yini abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu kakhulu njengebandla lezaphu siyakwazi ube ngumholi wethu sisela siphuma kwi-Unity Accord ngo-2010 ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lowo ozayo kodwa kusabanga njalo njengoba seflatele kungakafiki leso sikhathi silokudana kakhulu njalo siyakhala le muli umama uMakhumalo nabantwana nabazukulu bakhe sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba saba ngabantwana bethu sonke sibaningi njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibaningi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMuyi uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982 besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotshelwana komanyano oweUnity Accord phakathi kwezano lezaphu, uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano bacabanga ukuvuselela ibandla lezaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe, unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kanye labazukulu, kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokhu singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Eloba enkundleni ye-Twitter uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Silahlekelwe kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ubengumholi wethu sisela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Usengumuntu ozaritaya enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress kodwa sicabanga njalo silahlekelwa umsunzi singathi langa lisenele emini salizele yanyamalala umsunzi ebesikiwo ngoba nguye okade esele noma igrouphu le eyasikhululayo okade sakhathaleka ukuthi abantu baphila njani ukuthi abantu baphila kakuhle yini abahlukumeza yini. Ibe nguye eseleyo okade lekelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeza futhi lahlekele kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe wakhulula konke le-Southern Africa imbali yakhe umuntu owaqedilelake yonke elela amalungelo elintu elela ukukhululeka kwabantu abamnyama elela njalo ukuthi sihlalisane kethu kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe kuqamuke umgugudla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami ngindlela ngibe ngihlanganelayo ngimbingelele anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe eyale ukuthi inkomo ziqunywe eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngesingakithi-ke singunini nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe umnika ubukhosi. Silahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukaniswa ubaba uDabengwa lo the late Vice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Into ebuhlungu kodwa sinandelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu layo esibonisa ukuthi yenziwa njani aleyo kuyiwaphi. Uyabe uDabengwa ube lesifiso
Tema vakhona abathi uDabengwa kumele ayevekwa emalibeni amaqhawe eHarare eganti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzavekwa kibo lapha zalwa khona kuqhakathekile yini ukuthi uvekwa ngapi
ngizathanda ukuthi ngiqale ngibalekele ukuthi uzekwa ngathi ngizakuphendula ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho ngiduduze ubaba lo uMaphosa. Ngifisa ukuthi ngenzezele lokho ukuthi inhlathu kayise. Inhlathu ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona uJesu wayekhona wahamba kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokho elisimakade lokho elithunyelwa lisiyaphambili ngibese ngibuyela ke kulokho okokubekwa ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuva angizange ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadiklewa ukuthi angaya eHeroes Acre. Nxa imuli te yona angahamba angaye eHeroes Acre angadiklewa njengeqhawe kube esedikleyiwe imuli yakhe nxa ithe yona hhayi thina besize sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi inamuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamuchirai Mukura, uNyasha Mphahlo loFarirai Gumbodzwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome loMnumzana Jeremiah Bamu. Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans kanye labebandla eliphikisayo elama-Democrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lomlawuli wedale leCongress olilunga lama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi ekasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana labe-Russia kudaba lokuphazamisa ukhetho lweMelika ngo-2016. Inhloko kahulumende yakwele India uNarendra Modi osanda khethwa ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla we-Congress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC uMnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentatheli zindaba eHarvest House ukuba kabukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers are
singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazwe. Amagqwetha ethu yo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili nomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Ngakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhona loba yini engenza umiso lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli uNkosikazi Dorcas Sibanda.
Ngikhuluma nje ubaba uThibayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge-community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana be-Party of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli kukhethwa i-leadership ye-party. So akulanto ezasifisela emuva i-transport isilungisiwe ukudla sokulungisiwe indawo zokuhlala kulabo ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. Sonke all the roads are leading to Gweru. Akula nto ezasifisela emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MDC.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le esilayo kathesi, MDC Alliance, yini abantu abama besithi ukuhanjwe ekhoti kubuyele ku-2014, abantu laba bafuna ukudilize i-alliance, bafuna ukukhipha i-component ekuyele uWestmancube, bafuna ukukhipha i-component ekuyele la mabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu laba bona vele kumele ukuthi kufanele ukuthi sikhale ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi i-party ma isi-MDC Alliance akumelanga ukuthi ihlutshwe izinduku zeinye iparty to that alliance. Ngiyabona ukuthi MDCT ngenye la yabuya ku-alliance nxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa yikuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sisesekhona.
UChamisa wawumele ukuthi esengene ku-alliance wawumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance leyi bayisekele ukuthi ibe yiparty. I-alliance ibe lama-structures ye-constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wayo ku-MDCT wama-issues e-MDCT ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle ma uzu-analyze uzabona ukuthi labo benjalo uChamisa abarongo kukhona ukurongo abawuvezayo ubeze ukuthi abantu abazobegcina besilo bezobefika emakhodi. Asikuthi phela abantu lisebenza lokhu ngapho kusubelana nje umuntu seqashwe kwikhodi. No, kuyakule somewhere lapho laphambanisa khona. Ungakhaya ukushayamisa indlela wakhula ngayo ngena kupower. Kuningi owakuqa wakuviolethayo kumthetho we-FDCT, angisho because in FDCT. And abantu laba they are using that ukuthi benjani betlescope 2014.
Ngakwelinye icele abe-MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court bephikisa isinqumo esanikezwa ngu-Justice Edith Mushure emthethwandaba we-High Court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo e-Congress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi. Okhokhele iqula lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe-MDC ngu-Advocate Thabani Mpofu. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela osomabhizimusi amathuba amanengi njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika lakwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walo nyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabathakazelela lumbukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omnengi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Izimisombona angibona iright athi yiyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe i-stress zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani ku-Zim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibili?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but you ngalawo ngumuntu othandayo, like mina I mean to entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola lama deals. I mean, it's a lot of things you can gain from Zim Expo. You find vele abanye abantu kugcina selingabangani like for life, yabo.
Ngisifiso sakho ukuthi nxa vele khona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento ezinjalo.
Ya mini nga isizo sami ngazilo ngalo kukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awun mind nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela uhambe emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada yukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi yindawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohlwe la uxoxa ngesayini whatever isihloko osikhulumayo i-language yokukhulumayo you can easily maneuver like Zim Expo. I mean I think Zim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu, iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Zim USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi into yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela le zinto abazenzayo behlezi elizweni lasemelika. Ngiyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befika bakhetha ukuthi baye khona.
uNkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha Melika Maryland bexoxa ecingweni lokithi Dube weStudio 7. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo libelobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.